Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira Matare kuti arwise nyaya dzeuori, asi vamwe vachiti vanofanira kutanga nenyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Vamwe vana vane hwasha vorapwa pachena kuparire Nyatwa kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti ratanga kugamuchira zvichemo kubva kunhengo dzaro dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Dzimwe nhengo dzebato iri dzakakundwa dzinoti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo. Vamwe vakakundwa vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Mliswa Chikoka, ntedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiyangwa kuZvimba South, vaWebster Shamu kuChegutu East, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza kuChikomba East, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika uye mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaindness paradza kumakonde, pamwe negurukota rezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Mukuzeya nezvesarudzo dzemubato reZANU PF, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zviri kuri zvekuti vanhu vari kusarudza vanhu vavanofunga kuti ndo vangamirira zvido zvavo. Mukatarira kune zvinodiwa nevanhu zvakasanganisira zvekurima, zvemabasa nezvimwe zvakadaro. Saka vanhu vanotarira zvavanoda, votarira vanhu varikuona kuti uyu ungatidetsera here. Nokuti vamuri kutaura ivavo kuti vadonha, vanhu vanga vaiko muchekare. Saka zvinogona kureva kuti vanhu vanga vaona kuti vanhu ava havasi kukwanisa kuvamiririra pazvido zvavo. Saka vazamavo kutsvaka vamwe vavanofunga kuti vanogona kuzvivamiririra zvavanoda mumatunhu avo.
Vamwewo vari kuchema-chema kuti sarudzo dzacho dzinenge dzaibirirwa, hadzina kufambiswa mushe. Kunyange hazvo vatauriri vebato vari kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Makazviona sei?
Handina hangu kunyanyotarira, asi zvamuri kutaura tazvihwa apo nepapo. Asika iro bato reZANU PF iri ndo rine hwaro hwaro kuti kana pane matambudziko zvinogadzikwa zvakadai, kana pachinzivo hapana kuchema, ndo bato racho reZANU PF. Zvinongoitwawo netsika yavo yemuZANU PF. Saka muZANU PF kana uchichema vokuda uchahwipa, kana uchisingachemi vokuda huhwipi. Saka zvinofambirana neZANU PF kuti vanga vachichema kuti takapfugwa nepfuti, vamwe vachitai hatiziviwo kuti chokwadi chazondezvipi. Asi zvinenge zvoda kuti zvichifambiswa nematare emuZANU PF, nokuti muZANU PF futi handifungi kuti pane kodzero yokuti uende kumatare enyika emhosva. Zvinofanira kugadziriswa muZANU PF. Saka imomo ndo mavachatemana vari voga voona kuti zvingamira sei.
Totarisawo huwandu hwevanhu vakaenda kunovhota. Tiri kuona zvikuru kumamisha vanenge vakati wandei. Makazviona sei tichitarisa sarudzo dziri kutevera dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zviri kuita ZANU-PF iri kugadzirira sarudzo dzinouya. Akaenda ichiita ningati statement yekuda kuratidza mamuchingonzwa vana vamutsvangwa vachitaura kuti tine vanhu vanosvika vakati vakati taane zvakati zvakati taapedo nemavhoti anosvika 5 million. Hakini ndo zvimwe zvavanga vachida kuratidza. Saka vanenge vakakohomedza kana kuri kutivo vanhu vakanatsovhota vasinanhamba abuda kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vavo vainde. Asi mukatarisawo muchaona kuti hadzisi nzvimbo dzose dzine manhamba akawandisa saizvozvo. Nzvimbo dzandaona sekuti dzine manhamba akati akakurisa zvikuru kwazvo dzinosanganisira tindi vana Pfungwe, ndo dzandaita sokuona kuti dzine dzakati kwirirei. Ende mukatarisa izvozvo muchaona kuti even pasarudzo dzatanga tichiona muno munyika kubva muna 2002 hatingi takatarisana nepresidential election ya 2002, inzvimbo dzanga dzichibuda mavhoti akati wandei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhurwa kwedare redzimhosva reEpworth Magistrates Court mumusha weEpworth pedyo neHarare, vaMnangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzeuori nekushandisa zvinodhaka. Vachiti nyaya yeuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamajo dilai navo, vanenge vakomana vasikana vavo vanenge vasitika jere.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva, vachiti nyaya yekuburitswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenge yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vaMnangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema dzisawira yepedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishoni onana nezvekurwiswa kwouori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwa kuti komishoni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki yakati yakaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburitswa neAl Jazeera, uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita savaHubert Angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino, vaMnanga vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika, vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarara vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Zvinozobvepiko izvi zvokupandukirana? Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Chota was praying. Baba Chota, mazodzoka motini tive nekuregererana. Mamajisisi hafani kumbuudzwa nyaya yokuregererana.
Vakafano bata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vamunangagwa havana kumira pachokwadi sezvo achiti bato ravo reZANU PF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kuma primary yeZANU PF zvinoratidza izvo kuti ZANU PF iri kuramba ichienda mberi munyaya dzepolitical violence. CCC takataura tataurazve uye president vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo panguva yesarudzo vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose mainstitutions ose veze neve National Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
Vamunangagwa vakurudzira vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe vachiti izvo zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maadvokati andamari anopospona agopospona time you are a driver kuda unowana kai man. So is the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant flimsy request for postponement.
Zvichakadai mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati Judicial Service Commission ine urongwa hwekuvaka mamwe matare dzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukoba kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabvuku neGlenora muHarare senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare dzimhosva pedyo navo zvinoita kuti vasadhurirwe nekufamba vachienda kumatare. Asi kunyange kuri kuwedzerwa matare aya, mamajistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vari kuBelarus uko vari kuita musangano negurukota renyika iyi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare vaSergei Aleinik. Makurukota maviri aya anoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru sezvo nyika mbiri idzi dzichiti dzakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira nechinangwa chekuda kudzimanikidza kuita zvido zvenyika idzi. Asi vakatemera zvirango vanoti vatungamiri venyika mbiri idzi vanoti vaEmerson Mnangagwa navaAlexandra Grigorievich Lukashenko vanotonga nedemo. Nhasi Zimbabwe neBelarus dzati dzanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nekudyidzana zvinosvika makumi matanhatu nemashanu. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kudyidzana kwenyika mbiri idzi kwakakosha zvikuru.
Gurukota rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vashava vari kushanya kunyika inonzi Belarus.
Nechinangwa chei?
Chinangwa chekushanya uku ndechekudzamisa ukama hwedu nenyika iyi. Belarus yakatikoshera zvikuru sezvo kuriko kunobva mishina iri kutibatsira kusimudzira kurima kwedu. Uko kwaita nhasi kuti tikwanise kuva nechikafu chakakwana chatinozvirimira tega semaZimbabweans.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvekudyidzana kweZimbabwe neBelarus tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika Dr. Freddy Muteneri.
Zvavari kuita kuzama zvavo kuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasistema sanction, asi chavanonyanya kuwirirana nacho chavanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yokuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwekutsa ruzhinji. Mudzinyika dzavo totarisa hurumende yeZimbabwe nehurumende yeBelarus vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo. Saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo. Saka ushamwari hwavo iyoyo muchaona kuti hauna chaunobudisa. Kumakore ose akawanda takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals. Iko zvino takanzwa kuti Belarus yakaunza matrakta, asi takanzwazve kuti matrakta iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato reZANU PF. Saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongovanitsanangudzo idzodzo dzekuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero, asi chaivu chaivu nyayari pondiye kuti kune uori uye kune kutonga nege mkutimita zao.
Asika ve Zimbabwe vari kutivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose.
Asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwa ka iso hatidi kuva muvengi kuna anani tinoda kuvashamwari naanani unoda kuvashamwari nesu uyezve ndivo vakati ivo toda kuita iyo yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement. Zvino mungaita re-engagement here nevanhu vamakanga musina kumboita engage navo? Totaura nenyaya yavanhu vekumadokero. Vanhu vekumadokero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika ZANU-PF. Bat haitsika dzekumadokero dzega dzinodaro. Uchaona kuti even vana vezimbabwe nemapoka mapressure groups ari muzimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo nyika yeyekubvisa rushiki. Ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo. Saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana Belarus na Russia nyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu kuvhara vanhu kumeso kuti tine dzimwe shamwari. Asi ukataura ukatarisa ushamwari hwachona iwo hauna chahunotipa.
Ko tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino, Russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kuBelarus ikokoko ichinetsanawo nenyika dzekumawirira, ukama hwakadai weZimbabwe neBelarus hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Tinoziva kuti Russia chainoda zviwanikwa zviri muZimbabwe, zvimwe zvachona zvinokanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo akaita sana uranium akaita sana lithium arimo muZimbabwe imomo. Saka uchaona kutoti pari kuita Zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyidza nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuiranawo neRussia nechinenge yasarudza kadii rekuti isapote. Tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa Ukraine inosanganisira Russia inotopinda nyika dzekumadokero. Saka Zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kusoderera ikoko ichisarudza rekuda naRussia ndeyekuda naBelarus. Asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana South Africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati, chatinongoda chitemo chekuti pave nefairness pakati penyika idzi.
Nyanzvi mhinya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr Freddy Muteneri vachitaura vari parunare kuKaperoni, Botswana. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nhasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Ghana mari inosvika 139 million kana kuti 139 million United States dollars yekushandisa mukusimudzira upfumi hwayo uye zvimwe zvirongwa. Vaenderera mberi vachiti nyika yavo yakazvipira kudyidzana nenyika dzemuAfrica zviri pachena zvichibatsira mativi ose. Vataura izvi pamusangano wavaita muGhana vaine mutungamiri wenyika iyi vaAkufo-Addo apo vange vachitaura nevatori venhau. Amai Harris vari kutarisirwa kushanyira zvirongwa zviri kuitwa nevechidiki nemadzimai munyika iyi. Mutungamiri weGhana vaAkufo-Addo varumbidzawo America nedanho rairi kutora rekusimbaradza ukama hwayo neAfrica. Kushanya kwaMai Harris kunouya panguva iyo dzimwe nyika dzakaita seRussia neChina dziri kutumirawo nhumwa dzadzo kuAfrica kunosimbaradza ukama. Mai Harris vari kutarisirwawo kushanyira Tanzania neZambia asi havasi kusvika kuZimbabwe. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanoti shiro yavo ndeyekuti Zimbabwe iwanewo nhumwa dzakadai sana Mai Harris sezvo vachiuya vakabata mari inokwanisa kuvandudza upenyu hwevanhu vakawanda. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye westudio 7 namuzvinafundo Gwekwerere.
Kushanya kwa mai Kamala Harris, anuwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika ye Amerika kunyika ye Ghana. Chunu chuno taridza kusimbara za ukama pakati pe Amerika ni nyika zomu Afrika. Ndi chunu chuno kuru ziru kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kuti kare mai Kamala Harris vasatwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika. Waka gara vaine ukama ni Afrika. Waka mboshanya kugana iko koko. Vachino pemberera kuzitonga kuzere independence celebration kugana. Asi iko zino rwendo runo. Havana kuenda waka bata maoko. Vaenda waka bata chipo. Chema milioni anokwana zana rina makumi matatu ne pfumpamwe. 139 million US dollars. Zinchasha andiskwa mkusumu zirave chidiki. Awa wano tarisirwa kutivange vachisumu zanyika nukumpama industry. Nisumi zumbato zama oko chineta kutinyika inde mberi.
Tinona kuti amai Kamala Harris. Pavanga vari kutaura nasi vari mugana vachitaura neva torive nau. Vataura ivo kuti Amerika yaka jipira kuti ichikidza ne Ghana nezimwe nyika dzemu Afrika. Pasi na kumanikidzana uyezve tikaona mtungamiri we Ghana vachitsimira kuti ukama wavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here.
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko. Vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa shakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti Amerika ichange iri kubatsira nyika ye Ghana nedzimwe nyika dzemu Africa dzinoikomberedza nemari yemamiriyoni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti Amerika iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari.
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizinesi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho. Asi vachienda vakabata maoko, asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto yeBurkina Faso nasi yambomisa nepfenyuro yeFrance 24 kutepfenyura munyika iyi mushure mekuburitsa kwayakaita hurukuro yayakaita nemutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. France neBurkina Faso dzagara dzichinetsana kubva zvakapidigurwa hurumende muna gumiguru. Vana vechikoro vatatu vafa uye vamwe vanhu vakuru vaviri vakafawo kuNashville muno muAmerica mushure mekunge mumwe munhu avapfuura nepfuti pachikoro cheConvent Presbyterian. Nyakupfuura vanhu ava anonzi afa uye hasati zvazivikanwa kuti apfurwa nemapurisa here kana kuti azviuraya. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chakabatana nerimwe sangano rakazvimirira rekuAmerica reLove Without Reason chabatsira vana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and palate pachena. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Amai Kundano Machekano Mugari wekubwera kwamurambinda vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapwa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda mairirano nemwana ndandasunungoko. Vamwe vakati azvara chikara. Nguva yacho ndaityika kufamba nemwana wangu pamene papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugokwe kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona ng'anga murapwa achida.
Vatobva hakuna madoctors anokwanisa kuzviita haatombowanipi. So ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwaGumbeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Afara kwazvo mhuri yeZimbabwe kupinda muchirongwa ichi mwana wangu awasarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip, adambudziko recleft lip kusemuka kwomuromo kunze nemukati. Chirongwa ichi ndingasingazivoti tobanzira mwana wako akaita izvozvo vanhu vakawanda vakasona muromo yavo yakatoita zvakanaka. Kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakuna kana anogona kuzvigadzira kudambudzikera, asi ndikupotenda chete madoctors auya pano paparirenyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara cheparirenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake. Chipatare cheparenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr. Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anetsikana nekudya, dzimwe nguva anogona kutsikana nekufema, anogona kusanyatsokura zvakanaka, anogona kuita mamwe mainfections mukanwa, mumhino, dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro reri.
Vamarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Zvinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyasawo nechikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe richiendeswa kuDubai uye tichatarisawo zviri kubuda musarudzo dzemaprimary dzebato reZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira matare kuti asunge kuti atongere ape zvirango zvakaoma kune vanoita zveuori. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tise.